Chibvumirano ichi chinokosha mari inosvika mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nemana emamiriyoni emadhora. Mari iyi iyo inosanganisira ichikwereti neyerubatsiro ichashandiswa nenyika mbiri idzi kuvakiridza mudhuri wedhamu rekariba uyo unonzi hauchisina kusimba zvekuti ungangodonha mumakore mashoma anotevera kana ukasasimbiswa. Chibvumirano ichi chanyoreranwa pamberi pemakurukota ezvemari emuzimbabwe nezambia vapatrick chinamasa navaFelix Mutati. Sezvo Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzekumavirira, mari yavachashandisa ichange iri muZambia, iyo ichazopa makambani emuZimbabwe zvishoma nezvishoma zvichienderana nepaanenge ashanda. Mari iyi inofanirwa kuvaka mukusimbisa mudhuri apo panowira mvura ichibva mudhamu ichipinda murwizi rweZambezi kana kuti plunge pool, nekuvandudza mabure anopinda nemvura kana dhamu razara kana kuti maspillway. Zvinonzi nana mazvikokota vezvivakwa zvemadhamu, mudhuri uyu ukasasimbiswa unogona kuputsika, izvo zvinozoita kuti magetsi atadze kugadzirwa. Pari zvino mabure matatu chete ndiwo ari kushanda. Vachina masa vati mari yavapiwa inokwana basa rekutanga nekupedza kuvaka mudhuri nemaburi anobuda nemvura.
Panofashukira mvura paya, mvura inofashuka yanga yekuchera pasi zvichinge zvakudzoka kudhamu woro, zvaizoita kuti mumusi dhamu woro idini iputsike. Zvino mariyo tawana nhasi ngeyekugadzirisa kuti zvisaitike izvozvo, kuti mvura inofashukira isachere nekuzokanganisa dhamu redu. Tinozokanganisa kuti rikaputsika rikavhozhoka, zvinenge zvakureva kuti upenyu hwevanhu hwari pasi kwedhamu tinorasikirwa nawo. MuZimbabwe, muMalawi, muMozambique, muZambia.
Vachina masavati zvakakosha kusimbisa mudhuri nekuti ukaputsika unoita kuti munyika muve nemagetsi mashoma, zvinozokanganisa kufamba kwemabhizimisi.
Zvakatoonekwa kuti tinoda 294 million inokwana kugadzira. Panofashukira mvura tiri kuda 64 million euro yotiri kupiwa neEuropean Union. Magetsi ndo achaita kuti nyika yedu ibudirire, ngekuti makambani ese anenge achigadzira, anorima, anogadzira, manufacturing, anoda magetsi. Kana tiri kutaura nezveirrigation, tiri kutaura kuti tinoda magetsi. Kana tiri kutaura zvemigodhi, tiri kuda magetsi. Tisina magetsi, hapana upfumi hwetingakwanise kuti tiite.
Mari iyi yakaunganidzwa neAfrican Development Bank 75 million, European Union 98 million, World Bank 75 million, Swedish Government 25 million, neZambezi River Authority 19.2 million. Zvivakwa izvi zvinotarisirwa kupera mumakore matatu anotevera. Zvichakadaro, vachitaura parutivi pechiitiko chekunyorerana chibvumirano chanhasi, vachina masavati havasi kudzokera kumashure panyaya yekumisa mabasa vamwe vashandi vehurumende sezvo mari yakawanda yavari kuwana iri kuperera mumihoro yevashandi. Vachina masavati vachabata urongwa hwekudzikisa mari dzemihoro kubva muzvikamu makumi mapfumbamwe kusvika muzvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana mugore ra2019.
Yese yotiri kuwana mari tiri kuipedzera pamuromo kudya. Izvi zvinoita kuti nyika isabudiriri. Saka ndiri kuramba ndichikurudzira kuti ngatikwanise kuti tidzikise mari yotinobhadhara kuvashandi, kuti tisare tiine imwe yotinozovapa kuti vaite basa ravo, tisare tiine imwe yotinozoendesa kuservice delivery. Izvo ndizvo tiri kukurudzira zvikuru. Asi ini ndinoziva kuti kudzikisa mari iri kutambira munhu hazvigoneki pazuva rimwe. Tine nzira mbiri yotinotora. Imwe ngeyekuti pane vamwe vari musystem avatinoona kuti tinokwanisa kuvati vashande kumwe, yotinoti redeployment rationalization. Ndo imwe wei yekuti tidzikise mari inoenda kumawages. But nzira huru yotinofanira kudzingirira ngeyeproduction. Kana keke riri doko, chinangwa chedu ndechekudzikisa mari yotinoparadza kubhadhara masalari kuti dai yasvika kuma 55% by 2019.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti hurumende inoda kudzodzinga vamwe vashandi vehurumende mushure mesarudzo dzegore rinouya. Ndakamirira Studio 7 mukaripa, ndini Arthur Chigoriwa.